Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 6 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kuSupreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti Court? Zvakanga zvakanaka kuti tange tambira taona chabuda kuSupreme Court President vasati vaita proclaim my elections.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabai elections. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziva zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vechilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Idwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende dzakafa pamwe nedzakadzingwa muparamende dzichaitwa musi waKurume 26. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musi wandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, eMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, vaWitness Dube vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore raka 2018 uye zvechibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kuKublawayo vanhu vakapinda vanga vapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu vePeople's Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uyezve ndoo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba, ringori gungano rine maparties 7 ndoma members iwawo 7 chete. Saka isusu se MDCT patinofanira kuisa vedu tichaisawo vedu mamwe mapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo vachiti chakakosha pari zvino inyaya yekuti veruzhinji vanyore sekuvhota neuwandu hwavo.
Tataura zve kuti ngapaitwe mareforms kuitira kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tiri kuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregister neuwandu hwenyu kuitira kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakanaka. Nyaya yemabai elections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvifambisa sei. Vanhu vachaudzwa tinodzokera zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge tichifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vaMunangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti maelections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei. Zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofambiswa kuitiswa sei zvozvo.
Asi nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku vati vanoda kupinda musarudzo dzemabai elections idzi vanofanirwa kunge vanyoresa mazita avo mukati memazuva maviri kubva zuva rinenge raziviswa nezvekuitwa kwesarudzo idzi.
Munhu anovhota paelection munhu anofanira kunge ari pavoters roll inenge ichizovharwa. Voters roll inofanira kuvharwa mazuva maviri after date rabuda proclamation and inofanira kuvharwa before date renomination rema candidates. Saka pamutemo wedu wemuZimbabwe iyo uri muElectoral Act kana proclamation ikabuda zuva rainobuda iroro vanhu vachinenge vavenge vasina kuregistwa vachida kuvhota paelection iyoyo vanopuwa mazuva maviri kubva pataurwa proclamation yekuti vanokwanisa kuregister. After 2 days dzapera voters roll yovharwa asi vanhu vanoramba vachizoregister vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination kuenda papi because inenge havazovhoti paelection iyoyo inenge yadaidzwa neproclamation.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano weZanu PF wakasimba kumasero. Musangano weZanu PF unovakwa panhovo nemoyo dzavanhu. Naizvozvo musangano weZanu PF wakazvipira uye wakagadzirira zvine mutsindo kupinda mumabai elections emusi watarwa naPresident vamunangagwa. Ndosaka manga muri kuona zuva nezuva mwedzi nemwedzi vhiki nevhiki musangano weZanu ZANU PF wanga wari mushishi wokugadzirisa ma cell structures hawo kubva pahwaro kuenda kuma branch kuenda kuma DCC kuenda kuma district kuma province national kuti ose ma structures emusangano ange akanangana nedonzo rokuti tinohwina nokukunda musarudzo dzamabai elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati sarudzo idza dzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023 vati dai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsireiwo kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete. Veruzhinji vari kuti kutambiswa kwoupfumi hwenyika indirovhimbirana nawo zvichabatsireiwo kuti mabai elections aitwe kwangosara mwedzi mushoma-shoma kuti maelections a 2023 akwanise kuitwa. Dai waro maresources iwawo apiwa kuti ZEC iite basa rokuregister avo vanoda kuti vazovhota muna 2023 uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo iri kuitwa gore rino.
Vamakoni vativo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva resarudzo idzi kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kuSupreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete? Zvakanga zvakanaka kuti titange tamira taona zvichabuda kuSupreme Court President vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo reCOVID-19 rinogona kunyanyopararira munyika kana sarudzo idzi dzikaitwa. Izvo zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Asi America yasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC. Vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato remaDemocrats. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nasi vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today in this sacred place democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The constitution, our constitution faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Gore rapera musi uno, utongo hwejekerere hwakarwiswa. Asi vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhorondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter.
Kusimba kweutongo hwejekerere ndekwekuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pautongo hwejekerere nderekuti tikasamira tichihuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau nhasi vachipadiviravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa 6 ndira. Apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa 15 ndira. Rimwe dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa zvakabuda musarudzo dzaro nderePennsylvania, uko kwakaberekerwa vaBiden. Mudunhu iri tabata chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada, vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDC Alliance muno muAmerica.
Pennsylvania vanoiti swing state. Saka chinonyanya kundinakidza apa ndechekuti state yedu yakamboshikirwawo nemutungamiri anga aripo vaTrump, vachida kuti vachinje mavotes kuti ange ari favorable kwavari. Asi nekuda kwezvakabuda musarudzo, vaiita nezvesarudzo iyi vakati kwete hatidaro.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa.
Takaona isu mhiri zhonga ichiitiwa panzvimbo yeCapitol Hill. Zhonga isati yakamboonekwa futi dzichirira, vanhu vachipondana paCapitol Hill pakafa vanhu. Zvinonya zvinonyadzisa zvichiitika kunyika yeAmerica inozviti ndiyo pasi rino inoziva utongi hwejekerere, inoziva kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndivo vanofamba nemamegafoni namaspeakerfoni vachidedzera vachitaura zvokuvasina kuswera.
Asi vachipawo pfungwa dzavo kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere, vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzo pomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti ma institutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyangwe vanga variwo mutungamiriri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikitivha eFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, muchuchisi wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakapika nezuro kuti bazi rezvemitemo muAmerica richaferefeta vose vakuru vakuru vane chekuita nemhirizhonga yakakonzerwa nevatsigiri vavaTrump gore rapera. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chevagari vekuChilonga kuChiredzi chekuti vasabviswe panzvimbo yavari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavakanyora nezuro ukaziviswa nhasi, mutongo weHigh Court Judge Joseph Mafusire vanasa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. Vagari vanoti Livingstone Chikutu, Rafinias Chitsange nava Albert Dumela vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchechusi mukuru pamwe nemutungamiri wenyika kumatare vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi ipihwe imwe kambani inoita zvemukaka Jane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagare ava vatendai diti vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavaimirira nokudaro vatiti taure neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
I'm a lawyer, so I can't comment on matters that I'm involved in. I'm not allowed. So you can speak to Zimbabwe Lawyers for Human Rights, unakumbira emafunda, or you can speak to the client themselves. It's not a political issue, it's a legal issue, and I'm not allowed to comment.
Ndiri gweta handibvumirwe kutaura pamusoro penyaya yandanga ndakamirira. Munogona kutaura neZimbabwe Lawyers for Human Rights kuna kumbira emafunda kana kune vandanga ndichimiririra.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare reHigh Court Justice Mafusire warasa nyaya yaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukomatadaibiti wakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kutisatore minda yavo yaurida kuita zvekurima zvai irrigation. Danho richatotorwa chete nekuti patanga tiri kudare wabita wana kufara neizvozvo pavataura nemaclients avo gari kuchilonga vasikaura naizvozvo. Saka vari kutarisa mutongo wapiwa naJustice Mafusire kuti vaona kuti gwara riri kuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achida kutora minda iri kugara vanhu ichipa kumombe kuti parimwe huswa hwokupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achiti hapana chinenge chakanganisika, then zvinotaura kuti as a country tarasika zvakanyanya nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivhu.
Asi mukuru asachikumbiro chevagari ava vamafutsiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1379 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe kana kuti 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4,147,992. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 3,161,795. Vakabayiwa nhomba yetatu nezuro vanosvika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1,051. Uwandu hwevanhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vanochengetedza runyararo muSudan vakanda zvombo zvehutsi hunokachidza senzira yekumisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira munyika iyi zvichiti zvinoda kuti utongi hwenyika iyi huiswe kujekerere. Kuratidzira uku kuri kuitika muSudan zvichitevera kubvuta masimba kwakaitwa nemauto gore rapera. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mhando itsva yeutachiwana hwecoronavhairasi yakatanga kuziviswa neFrance hachisi chinhu chekuti vanhu vanganyanya kushushikana nacho pari zvino. Mhando iyi yakatanga kuzivikanwa mwedzi wapera zvichitevera kubatwa kwemunhu aine utachiwana uhu anonzi akanga ashanyira Africa. Sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu makuru muzanu PF dzakaitwa svondo rapera dzinonzi nevamwe dzaunza kusawirirana kukuru mubato iri, vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi vamwewo vanoti sarudzo idzi dzakafambiswa negwara rebato iri regutsa ruzhinji. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakanyanya kwedzimwe nhengo dzezanu PF dzichiti sarudzo idzi dzakabirwa uye dzaive dzizere nechikiribidi mune mamwe matunhu. Asi nezuro Politburo yezanu PF yakatambira zvakabuda musarudzo idzi kunyanga hazvo paine vamwe vainyunyuta vachida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe mune mamwe matunhu. Kunyanga hazvo Politburo yakatambira zvakabuda musarudzo idzi, mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa vakatoudzawo musangano uyu kuti vakanga vasiri kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa mumatunhu aya, kunyanga hazvo vakakurudzira kuti vakakundwa vatambire zvakabuda musarudzo idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevebato rinopikisa reMDC Alliance vanoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muzanu PF uko mucherechedzo wemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika kunyange hazvo dzichitungamirwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF Dr Masimba Mavaza vari kuBritain pamwe nasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nemafambisirwo akaitwa sarudzo mubato ravo.
Chekutanga ndechekuti pese panoitwa sarudzo panenge pane vanhu vazhinji vanenge vachitsigira munhu wavo, saka vanhu vanenge vasina kubudirira musarudzo vanowana kakunyunyuta nekukuhunika nekugumbuka kukuru kunoitika kunokonzerwa nekuti chidiso nevavariro enge rekuti mumwe wavo abudirire. Asi hazvizoitika saizvozvo. Asi chatinotarisa ndechekuti kana tichinge tabva mukushatirwa hasha dzapera, chichinozoitika ndopanoratidza kukwatingati tarumuka kubva muumbimbindoga tapinda muyama yatinoti pachiri kudhemokrasi yatinobvuma kutambira. Kana tikakundwa tinokundwa tichifara, kana tikakunda tinokunda tisingasvotesani. Ndozvinoita zanu PF.
Vadzokora munoti nezvanga zvichiitika muzanu PF pamusoro pesarudzo kusvikira Politburo yazotambira zvakabuda musarudzo idzi, tichinzwa hedu kuti kune vakawanda vanga vachinyunyuta.
Aiwa, ndozvinoita kana ngoma kakuda kudambuka panoitika zvakadai. Zanu PF mune nyonganyonga, musangano wenyonganyonga, vari kurovana, vari kuirana ikoko. Saka nyaya yekubirwa kwesarudzo haisi itsva, ndo mugariro wezanu PF, ndo zvavanoita chero kumageneral elections. Zviri kunyatsobuda pachena kune vana vese veZimbabwe kuti paya panenge pachitaura vanhu kuti vanhu vari kubirira. Emmerson Mnangagwa akabirira sarudzo pesa pakubva 2000 hapana pavakambohwina zvinoonekwa, kubirira chete. Birira kuya kwakuonekwa zvino, vana vese veZimbabwe nyika yese iri kutozviona kuti vana ava ndivo shasha dzekubirira sarudzo.
Dr Mavaza, pindura itinzwe.
Vadzokora vanoremerwa nepfungwa dzavo kazhinji, asi chokwadi chekuti sarudzo yezanu PF haisi sarudzo yenyika. Zvabuda muzanu PF hazvireflekte zvinobuda munyika, nekuti kana iye sarudzo yakuitwa yenyika inenge ichiongororwa nevanonzi vezeki vasiri vezanu PF. Zanu PF pasarudzo yavakaita internal elections taizviongorora tega mumasarudzo edu internal. Saka zvazvinoratidza kuti hapana kunyunyuta tevakanyanya kuti vanharudzi kana kirwa sarudzi kununuta kuripo ndikuda kungoti chete munhu waaida haana kubudirira ende vachaona vadzokora kuti mazuva maviri ari kutera tichanga tabatana sezvatakurudzirwa nemutungamiriri wenyika mutungamiriri wesangano kuti tibatane pamwe chete ehe mukusarudza ndoinonzi dhemokrasi yacho hatingabudirire tese.
Vadzokora, hanzi sarudzo dzezano PF dzakasiyana nesarudzo dzenyika, munoti
ndokutozungaira kwacho kwemusikuru wangu anouya pana achitituka asi haatozivi kuti zviri kuitika mukanzvimbo kadiki kenyika zvinoratidza zvinoitika munyika yese. Kusafara kuri kuitika muzanu PF kukutoratidza kusafara kuri kuita nyika yese, kusafara kuri kuita maho veterans ari involved panyaya idzodzi. Vakatsamwa zvisingaite maivaona musi unoyu vachichemera kuti mari yavari kupiwa haisi kukwana. Ndozviri kungoita nyika yese izvozvo. Muzanu PF macho hamuna mufaro, ndosaka muri kuona cheredzo sarudzo idzodzi dziri kungoita zhowezhowe. Chokwadi tiri kutochiona, kana tati sarudzo dzabirwa munhu wese ngatipinde mumugwagwa tidifende vhoti yedu. Ndozviri kuitika muzanu PF. Kubira kwavari kuita kwavari kuitirana vega kuzanu ndokwavanoita zvakare. Kana vapinda kunyika vanenge vachingobira chete.
Dr. Mavaza, hanzi Zanu PF ndiyo hurumende, saka zvainoita ndo mucherechedzo wehurumende. Pindurai tinzwi.
Ini ndiri kuti sarudzo yeZanu PF hairatidzi sarudzo yenyika. Zanu PF nemasarudziro ayo akatosiyana nemasarudziro econstitution yeZimbabwe. Chepiri, mao veterans avari kutaura aipopotera mari haabhadharwe neZanu PF, anobhadharwa nehurumende yeZimbabwe. Zvakatosiyana, zvatova zvinhu zviri zvatosiyana izvozvo. Masivu sevanzi ari kuti havana mari haibve kuZanu PF.
Vadzokora, petai chirongwa tinzwe, munotii nezvataurwa naDr. Mavaza?
Dai vabva vangoenderera mberi vachitaura kuti Zanu PF nehurumende yacho iyo inotungamirwa neZanu PF ndo vanotungamirira sarudzo muZimbabwe. Kana vasingakwanise kutungamirira sarudzo dzavo muchiita nyonganyonga musarudzo dzavo vachipedza svondo vasina kutaura mari dzavo vobva vatoziva kuti mune nyonganyonga. Nyika dzinenge dzine mamirioni nemamirioni anenge avhota dzinoverenga mari dzavo musi iwoyo mangwana acho motofuma mani mari dzavo.
Vanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi pamwe nezvavari kusangana nazvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabielections. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoziya zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vekuchilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Njebele.